Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu zvita 18 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nekuti mutongi vakashandisa waro usiriwo vizheni yavo pamutemo haigone kuchengetwa nekuti hatitonzwisisi kuti nemhaka iyi akarambirwa bill. Bill ainyimwe munhu nekuda kwokuti ari kupomerwa mhosva inoonekwa nevanhu kunge yakakura. Kana kuti anonzi munhu ane mari kana kuti ane chinzvimbo chaanacho musociety. Bill inonyimwa kana dare rashandisa waro unozikanwa uri pamutemo.
Magweta amuzvare Mary Mbaiwa, mudzimai wageneral Constantino Chiwenga, uyo vari kunetsana naye anosvitsa magwaro ekukumbira kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudare repamusoro. Dare reSenate rinotambira zviri nyore nyore budget regore rinouya. Vakawanda voshora danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta amuzvare Mary Mbaiwa, vanova mudzimai wemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana naye, asvitsa mapepa mudare repamusoro achikumbira kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya dzavari kupomerwa kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Muzvare Mbaiwa vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya vaChiwenga apo vairwara vari muchipatara kuSouth Africa. Vanonzivo vakaburitsa mari zviri pamutemo inosvika mamiriyoni maviri emadhora yekuAmerica uye kuita zveuori kumasangano akasiyana-siyana avaishanda navo kusanganisira retsvarakadenga kana kuti Miss Zimbabwe uko kunonzi vaiba motokari. Imwe mari iyi inonzi yakatengeswa imba panhamba 1309 Kingston Heath Close Watercloof Golf Estate Pretoria South Africa. Imba iyi inonzi iri muzita rekambani yavo inonzi Lachel Travel and Tours Private Limited. Vachuchisi venyaya iyi uye mutikitivha ari kuferefeta nyaya iyi vaVictor Masimba vanoti muzvare Mbaiwa vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vanogona kutiza munyika. Asi gweta ramuzvare Mbaiwa vataona nyamakura vanoti zvose izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti pane mukana wakakura wekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Haisati yapinda mudare but tafaila madocuments edu appeal against refusal ye bail and bail application in respect of that attempted murder charge will be in court on Friday at 9 o'clock.
Saka muri kutiwo kudi mumapepa enyamatura kudare?
In respect of the refusal ye bail. Nekuti mutongi vakashandisa waro usiriwo vizheni yavo pamutemo haigone kuchengetwa nekuti hatitonzwisisi kuti nemhaka iyi akarambirwa bill. Bill ainyimwe munhu nekuda kwokuti ari kupomerwa mhosva inoonekwa nevanhu kunge yakakura kana kuti anonzi munhu ane mari kana kuti ane chinzvimbo chaanacho musociety. Bill inonyimwa kana dare rashandisa waro unozikanwa uri pamutemo. Andiwo wakashandiswa munyaya ino. And then in respect of the ordinary application for bail, we are also saying the same thing. Mike Chiwenga is a very good candidate for bail. Hapana chikonzero chinoita kuti agare mujere, especially over nyaya dzatiri kuti isusu nyangwe dzikazonzi dzinonzwa kudare munguva yepamberi apa atikoni kumira mudare nyaizvozvo umbo wacho uruda kushandiswa umbo kwemanga manga
ko zvinenge zvanga zvitaurwa nevachuchisi kuti havana kuvapa rimwe gwaro rekufambisa kana kuti diplomatic passport izvi
vachuchisi vanofanira kunzwisisa kuti passport yemunhu inotorwa kana achinge apuwa bail harisi basa remapurisa rekuti vati vanongosvika kumba kwako voti tiri nezvatiri kuinvestigata tipe magwaro ako ekufambisa nekuti mupurisa muzimbabwe haana simba rekurambidza munhu kufamba I think zvino zvinongotaurwa kuitira kuti tiwedzere a bit of drama zvinenge zvichiitika asi ivo mapurisa vanotozviziva kuti havana simba pamutemo rekutorera munhu passport yake nekuda kwokuti vatoe zvavari kuinvestigata kana zvavari kususpecta
Ko imwe nyaya yavari kupomerwa yekuti vaida kuita kafira mberi vachiwenga kuSouth Africa. Nyaya iyi inofanira kunzwikwa muZimbabwe here kana kuti kuSouth Africa zvinofamba sei pamutemo?
Pamutemo inokwanisa kunzwikwa muZimbabwe. Pane standard inoseswa. Mhosva ikaparirwa kunze kwenyika asi ichigona kunge ine effect muZimbabwe inokwanisa kunzwikwa nematare emuZimbabwe. Asi for us isusu handiyo headache yatinayo. In a state panya iyo iyi ukaverenga kurondedzerwa kwenyaya yacho kunzi yakaitika sei inyaya inofanira kunge iri mubhuku kwete mupenyu chaiwo chaiwo kwatiri isusu nyangwe vakaenda kusouth africa kana vakaenda kuzimbabwe umbowo hwaari kuda kusimudza neaccusation yacho zvimwe zviri kuenda kumabvazuva zvimwe zvichienda kumaverazuva
gweta ramuzvare mary mubayiwa vataona nyamakura vachitaura vari parunare muHarare Dare resenate nasi rapasa budget regore rinouya zvechimbi chimbi izvo zvafadza gurukota rezvemari muzvinafundo mutulinqube avo vati izvi zvinoratidza kuti dare iri rinobvumirana nezvose zviri mubudget iri Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
Senate yapasisa budget iri mushure menguva pfupi-pfupi pasina zvashandurwa pamapasiro arakaita kudare renational assembly nezuro manheru gurukota rezvemari vamutulinqube vaudza studio 7 kuti zvinofadza kuti budget rapasa nekukasika vachiti izvi zvinoita kuti vatange kutoita basa pakutanga kwegore rinouya vati zvaitika nhasi zvaratidza kuti nhengo dzesenate dzinobvumirana nazvose zviri mubudget uye chave chijana chavo chekutevedza waro webudget iri uhwo hunokurudzira kugadzirwa kwezvinhu pamwe nekuvepo kwemabasa
It is good to have the budget passed this early so that come 2020 we are ready to implement and support job creation, growth and productivity.
Dingindira rebudget remadhora biriyoni makumi matanhatu nematatu nechidimbu rinoti gearing for higher productivity, growth and job creation. Mune imwe nyaya nhengo dzeparamende dzeMDC nhasi dzaziisa kuti hadzisi kuzomira pamberi pekomiti yakaumbwa neparamende kuti iongorore maitiro adzo apo dziri kuramba kuremekedza kana kutambira vaya Mason Munangagwa semutungamiri wenyika komiti iyi iyo ine nhengo dzezanupf chete yakaumbwa rekomiti inotungamira mabasa eparamende yestanding rules and orders committee SROC mushure mekunge nhengo dzemdc mukomiti iyi dzabuda musangano wesROC dzichiti dzainge dzisingabvumirane nezvainge zvave kurongwa mukomiti iyi SROC inotungamirirwa nemutauri weparamende advocate Jacob Mudenda webato rezanupf vanokukira nhengo dzemdc munational assembly vaprosper mutseyami vaudza studio 7 kuti hapana nhengo yebato ravo ichamira pamberi pekomiti iyi sezvo chitori nedivi rayakarerekera
kwanise kuti mamembers emdc ese akwanise kuapia kucommittee privileges committee nekuti haina tsarukano yekuti ingakwanisa kuti itarise nyaya iyi zvakakwana zvisina rusarura zvisina kutsigirira saka nekuda kwaizvozvo hazviite
nhengo dzemdc dzakatomborangwa neparamende nekunyimwa mari yadzo yemihoro peturu nezvimwe nekuda kwenyaya iyi asi vamutseyami vati izvi hazvisi kuzovadzorera kumashure
hatikwanisi kuvhiringidzwa kuti titi takuda ed nokuti maredi agurwa izvo kwete saka tichaita dzimwe nhano zvatichakwanisa kuita toona kuti zvinhu zvinofamba sei asi zvatichaita ticharamba tiri mumutemo hatibudi mumutemo
Nasi mudare munyuru wa MDC anuwa nezwebumbiro remtemo ne paramende wa kukata pulu pamwene munyuri wa MTMO wa Innocent Konese vauza wa mtenda kutava achina achire merera nekutuwa vikita basaravo vane bivira wakarelekera vavira avati zwa wakitwa na wa mtenda azwendra nezwotari sirwa kufatauri maparamende pasirose wa mtenda varamba kutaura pamsorupe komiti ii sezoi satia peza basarayo komiti ii ye privileges komiti iyo inotungamirwa na wa Jonathan Samkange yakapiwa kusvika musi wa 28 kukadzi kupedza basa rayo. Rimwe gweta rinoshandira muHarare vakudzaika dzere vauza Studio 7 kuti vanoona sekuti danho ratorwa nenhengo dzeMDC rakanaka chose sezvo komiti inofanira kunge ichiongorora nhengo dzeMDC ichifanira kunge ine nhengo kubva kumapato ose ari muparamende.
Chiri kunetsera nyaya iyi ndechekuti komiti yacho yakagadzirwa kuti iferefete nyaya iyi kubvira na kubvira yakanga isina kugadzirwa zvakanaka. Saka hapana chakaipa chaitwa nema MDC kuramba kuenda pamberi pacho.
MDC yakaita chisungo pacongress yayo chekuti haitambiri vamunangagwa semutungamiri wenyika. Nekudaro pose pavanouya kuparamende nhengo dzayo dzinobuda mudare kana kuti hadzivaremekedzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Masangano anoshanda akazvimirira pamwe nebato reMDC ashora hurumende neurongwa hwayo hwekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti risabvumidze mutungamiri wenyika kukwikwidza musarudzo aine mumwe anomutsigira kana kuti running mate. Mutori wedu wenhau Thomas Siripasi anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kubvumirana kwakaita dare remakurukota nezuro kuti kunzwe bhiri kudare reparamende richaita kuti mutungamiriri wenyika asakwikwidze musarudzo aine mumwe anomutsigira parutivi kana kuti running mate. Dare iri rakabvumirana kuti mutungamiriri wenyika anenge asarudzwa neveruzhinji achazenge achidoma vatevedzeri vake vaviri mushure mesarudzo, vatevedzeri ava vachizogadzwa nemukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika kana kuti chief justice. Mubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira We Crisis in Zimbabwe Coalition unoti danho ratorwa nedare remakurukota ehurumende iri idanho rinodzosera nyika kumashure. Mutauriri We Crisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti zvirikuda kuitwa nehurumende izvi zvinopa masimba akawanda kumutungamiri wenyika. Bepa Naure Herald raburitsa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachiti kana marunning mates akaramba ari mubimbiro remitemo zvinoita kuti masimba ave kuvanhu vakawanda.
Noona kuti kuamenda kuri kuitwa constitution uku zvakuru kuita kuri kuunganidza masimba yatingati pachirungu consolidation of power muofisi yemutungamiri wenyika. Izvi zvinoita kuti isu zvete tichitarisira kuti tiende mberi senyika zvinotidzorera mumasure maringe nehwaro kana kuti hatingati mafounding principles edemocracy. Zvakarewo zvinoita kuti ofisi yemutungamiri wenyika itadze kuva accountable kuruzhinji rwemazimbabweans, nekuti kana ofisi yava nemasimba mazhinji hapasina achakwanisa kubvunza zvine zvichiitwa kana kushoropodza zvine zvichiitwa nehofisi yemutungamiri wenyika.
Danho riri kuda kutorwa nehurumende iri rashorwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Munyoro anoona nezvemitemo muMDC vaInnocent Gonese vati kuti pasave nemarunning mates zvine dambudziko rekuti ndiani anozotora matomhu kana mutungamiriri wenyika abva pachigaro.
Tanzwa izvo kuti veZANU-PF vari kuda kuvandudza bumbiro remutemo. Panyaya yamarunning mates isusu tinopokana nazvo pamusana pekuti vana veZimbabwe vanga vakuzoziva kuti panoita sarudzo kana vachisarudza mutungamiri vanenge vachisarudza navateedzeri vavo kuitira kuti panyaya yesucession zvisaita bongozozo. Saka isusu tinofunga kuti kuvandudza uku hakusiri kubatsira nyika yeZimbabwe asi kupa masimba kumunhu umwe chete anenge achisarudza vateedzeri vake.
Zvichakadai vakumalo vati danho rehurumende iri kumhura veruzhinji vakavhotera kuti pave nebumbiro remitemo idzva iri muna 2013. Vakumalo vakurudzira veruzhinji kuti varatidze kuti zviri kuda kuitwa nehurumende izvi hazvina kunaka.
Bumbiro remitemo riri kuda kuamendwa neZANU-PF ibumbiro raka votegwa nevanhu vazhinji mugore ra 2013 pakaitwa amendment pakaitwa referendum vanhu vakatsigira zvikurusa bumbiro remutemo idzva iri saka zvinoti shungurudza tikaona hurumende ichiuya ichidzorera masure ichiedza kuamenda bumbiro remutemo irori rinenge richishandiswa kuti nyika yedu ienderere mberi
rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati kuvandudzwa kuruda kuitwa bumbiro remutemo inzira yezanupf yokwedza kugadzirisa kusawirirana kunonzi kuri mubato iri
Chaturu kona chiri kuitika apa pakuti vabvise nyaya yemarunning mate inyaya yekuti vari kuda kuti vagadzirise nyaya dzekupokana kwavari kuita imo muzanupf chaimo nekuti tiri kuona kuti mune mapoka mapoka ari kumuka muzanupf
asi mutungamiriri wezanupf uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo wakaitwa kugoromonzi mukupera kwesvondo kuti bato ravo rakabatana kunyange hazvo vakati pane vamwe vavasina kudoma nemazita vavanoti vari kuita gumbomba gumbo panze vachidyidzana nevavengi vavo nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vari mudzidzisi pauniversity of zimbabwe muzvinafundo Lovemore Maduku avo vanove zvakare mutungamiriri webato renational constitutional assembly vaudza studio 7 parunhare kuti zviri kudiwa nedare remakurukota kuti zviitike Biri reconstitutional amendment of 2019 iri rinotofanira kutanga rapasiswa neparamende pamwe nedare resenate mutungamiri wenyika vozoisa runyoro rwavo kuti bumbiro iri rigovandudzwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta nhasi vasangana nenhumwa yehurumende yeChina vaWang Yanghan muNairobi apo vose vaona kuvhurwa zviri pamutemo kwenjanji inotakura zvinhu yakagadzirwa neChina. Vanhu vangangosvika vatanhatu vaubhazi remuturikidzwa rabeuka nhasi muHong Kong. Mashoko aburitswa paterevhizheni nemutungamiri weNiger vaMuhammadu Issouf anoti vari kuti ivo nyika yavo iri muhondo svondo rimwe chete vaparwiswa kamba yemauto nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero izvo zvakasiya vanhu makumi manomwe nemumwe vaurayiwa muchiitiko chakakatyamadza nyika yose Kwasara zvondo rimwe chete kuti kisimusi isvike izvo zvave kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviite chipatapata zvichipinda munyika kubva kunyika dzazvigere dzakasiyana-siyana. Miganhu yenyika inonzi yatotanga kuona uwandu hwevanhu vari kupinda munyika zvikuru vari kubva kuSouth Africa vachishandisa muganhu weBeit Bridge. Bepanhau reChronicle rinoti bazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA ratowedzera uwandu hwevashandi vepamuganhu uyu nekuisa vamwe makumi masere vabva kune mimwe miganhu isiri kunyanya kuwandwa nevanhu. Mitsetse yevanhu nedzimotokari zviri kubuda nekupinda munyika inonzi iri kuramba ichikura zuva nezuva. Vemabhazi vanonzi vakatokwidzawo mari dzinobhadharwa nevafambi nezvikamu zviri pakati pemakumi mashanu kubva muzana nezana kubva muzana zvichienderana nekuti rwendo rwacho runogumira kupi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano rinomirira vanorarama nekutenga nekutengesa kunze kwenyika vaDennis Juru kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Mamiriro azvaita segaro ziva nguva dzinei dzenge tadongorera kuenda kukrisimusi negoredzva. Muganhu umu munenge mabata murefu bata mupfupi rabi shiva nekupinya nekubuda munyika vanotenga kunze vachidzekera nezvinhu kumusha vanenge vakazarawo sezvo iri nguva inozikanwa pasi rese kuti inguva yezororo. Naizvozvo mabhodha edu kunyanya takatarisa bhodha reBedbridge reChirundi neForbes Border Post ndo mabhodha atiri kuona kuti avhara zvikurusa, uye zvekare tinenge tichikurudzirawo vanofamba kuti vafambe zvakanaka zvisinganonose mabhazi kana kunonodza motokari dzavo dzavanofamba nazo. Vanofanira kunge vaine mapepa akakwana anodikanwa mukuyambuka umu. Tinoona kuti mumisika mizhinji kunyanya yemusouth Africa pamwe chete nekukabroni tikuona kuti pazara zvikurusa vanhu vatanga kuenda kumusha, uyezve vanhu vanofanira kuti vachienda vange vaine mari yakakwana, sezvo tiri kuona vamwe vari kuite dambudziko rekuita mari iri kushota pakukwira mabhazi nekuda kwekuti vanenge vasenzesa mari kutenga zvinhu vosiya mari parutivi, mari inenge ichisingakwani kukwira.
Nhasi mambonzwa kuti mabhazi ari kuita mari kubva musouth Africa kuenda kuZimbabwe.
Takatarisa muzuva ranhasi tinoona kuti kubva kuPort Elizabeth kuri kuita iko 1500 rand kuenda kuHarare. Totarisa zvekare kubva muJohannesburg kuenda kuHarare nhasi mabhazi angasinyawa matiketi e900 rand. Koto zvekare kubva muJohannesburg kuenda kuBulawayo nhasi yanga iri 800 rand. Asiwo vari kudzokavo kubva kuBulawayo vachienda muJoburg hakuna vanhu vakawanda, saka mutengo wacho i 400 rand. Vari kuenda kwaMutare bhazi riri kuruma zvakanyanyisa muzuva ranhasi. Mabhazi ari kuita 1000 rand kubva muJoburg kuenda kwaMutare. Zvekare tinokurudzira vaya vanenge vaine kabata mari dzavo, tinoziva kuti vanhu vanoda kuzvinochinja chinja mari kana vachinge vasvika kuZimbabwe. Musabirirwe, pane ndururani dzinobira vanhu makoronyera, vanobira vanhu mari dzavanenge vasenzera vachisviti vanochinja mari. Saka gara uchiziva kuti mutengo wemari unogwanikwa uri pedyo nepakadii, nyange usingazoziva hako dzimwe nguva mutengo inochinja chinja, asi iva nekaruzivo kekuti mari iri kufamba zvakadii.
Tanzwa kuti veboka rezvekupinda nekubuda munyika reZimura vanenge vatowedzera vashandi vavo pamuganho iwavo, mungaona zvichirerutsa here matambudziko evanhu?
Hongu, zvinorerutsa tichitema tisina kwatinoregera hedu kutaura chokwadi chisingavanzwe tisingapfekedze juzi. Kurutivi rweZimbabwe hakunyanyi kunonotswa vanhu, kunononotswa vanhu kurutivi rweSouth Africa. Chero immigration chaiyo yeZimbabwe tinoona kuti chero pakaita musara wakakura sei hazvitori nguva kuti vange vapedza kupindira vanhu. Saka Zimura nayo tirikuona kuti iri kuzama nyange zvazvo ichizotinonokei panzvimbo dzakaita sanenge dzinobhadharwa majuti nezvimbo dzinobhadharwa matit paneka kuti nonokei ndo panenge pachida kuti paziwanzwe vanhu ipapo kana zvichikwanisika. So kana vachinge vawedzera saizvizvi zvataona zvaitika izvi zvinhu zvinobatsira zvikurusa kuti vanhu vange vachidarika zvisina matambudziko akawanda.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vanorarama nekutenga nekutengesa kunze kwenyika vaDennis Juru vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vesangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe vanoti vari kufara nekuti mapepanhau pamwe nenhepfenyuro dzakasiyana-siyana munyika vari kutambira basa ravo rekugadzirisa zvinyunyuto zvinobva kune veruzhinji pamusoro pemashandiro evatori venhau. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano wakaita nevamwe vapepeti nevatori venhau nhasi muBulawayo, murongi wemabasa musangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ muzvare Faith Ndlovu vati gore rino vakatambira zvinyunyuto zvinosvika 30 kubva kune veruzhinji pamusoro penyaya dzakabuda mumapepanhau akasiyana-siyana. Vati zvinyunyuto izvi zvaibva kuvanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nevanhuwo zvavo. Vati vari kufara kuti vanhu vakawanda vave kuziva nezvebasa ravo rekuedza kugadzirisa zvinyunyuto zvevanhu pamusoro pezvinenge zvabudiswa mumapepanhau kana munhepfenyuro pasina kuendesana kumatare edzimhosva. Muzvare Ndlovu vati vari kufarawo kuti mapepanhau pamwe nenhepfenyuro zvehurumende zviri kutambirawo basa ravo iri.
Tikatarisa maformal complaints anga ari 35 macomplaints iwawo, and from macomplaints iwawo 35, 30 of them were successfully resolved and finalized. We just have 5 macomplaints achiri kugadziriswa asati avharwa. And zvatakaona patakaita our analysis of macomplaints that came through takaona kuti tine increased buy-in from media houses across the divide in Zimbabwe, because kwakauya ma complaints against mapepa ehurumende or anokontrola nehurumende, kwakauya mapepa against private media, but ma complaints ese iwawo aka resolve successfully.
Mpepe tuwebepa na Oresa Ndo News limukani mwewe atuwa pepe tunewa tapiwe nao awafanu wekura mba kunyunyuta kuno vamu anu pamsoro pesha anengu wanyura kana kutefe nyura. Mwewe ati zirno batira kutuwa kwanse kita mabasa awo ne mazo. Mwe mtuariwe nao mkulule kusbanda ati niraoma onero aya.
Tinona riri dano raka kusha zukuru nekuti rino si batira utiti kwanse kuziridza mashandiri watinoita seva tapiwe nao. Zirno batira nekuti tunokwanza kutaura na pachedu kuti apa takanganisa kana utitagona kutabasa ne mazo kana utine matarisiri wanoita vanhu vazhinji. Wanoa iu wano consumers ezo atino ita sewatapio nao.
Nengo ichukua tache VMCZ chino zikano kunzi Provincial Adjudication Committee icho chinoya na nisa wanenge wane zunyunyu tone watapio nao wa Innocent Kurwa watipane mfungwa yekuti vimape panaoka na nifenyuro awafanu lehungo gumira pa kukumbira rure gerero chete panezo wanenge wanyura kana kutefenyura zisiri izo.
Tinoona sokuti azvingango pereri pakuti vanhu ava vakumbire ruregerero, nekuti mumwe munhu angatonge asisina basa, mumwe mhuri yatoparara nekuda kwezvakanyorwa. Zvino nge zvichikodzera kuti dai taiwana kuti uyu munhu angayamurwa sei mune dambudziko raapinzwa. Chechipiri, uyu amutadzira ava vanyora zvinhu kana mapepeta mashoko asina kunakawo, vangangopera pakuti tine urombo here kana kuti kunenge vachitofanawo kuwana chimwe chavangaitwa even kutobhadhariswa.
Pari zvino VMCZ ine makomiti anoyananisa muHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare uye iri kuparura mamwe muchinoi, Gwanda neHwange. Sangano reVMCZ rakavambwa mugore ra2007 nechinangwa chekuti vanoita mabasa ekutapa nhau vazviongorore pachavo pasina kupindira kwehurumende semashandiro emagweta. Munemwe onyaya, mutungamiri webato re MDC, Vanelson Chamisa, vari kutarisirwa kusangana nenhengo dzeboka reNational Council yebato iri muBulawayo mangwana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri webato re MDC muBulawayo vaSwiven Chirodza, asi vanoziva zviri kuitika vatsinira kuti vaChamisa vachange vari muBulawayo mangwana uye vachatora mukana uyu kutsanangurira nhengo dzebato ravo nezvekuonana kwavo nevaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaTabo Mbeki. Vambeki ndo vakaita muyananisi pagakava rezvematongerwo enyika muna 2008 izvo zvakazoita kuti muZimbabwe muumbwe hurumende yemubatanidzwa pakati pamushakabvu Robert Mugabe veZANU-PF, mushakabvu Morgan Tsvangirai veMDC pamwe navaArthur Mutambara vechimwe chikwata cheMDC panguva iyi. Hurumende iyi yakashanda kubva muna 2009 kusvika muna chikunguru 2013. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Panguva iyo vanhu vari kugadzirira zororo rekisimusi negoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Magweta amuzvare Mary Mubayiwa anosvitsa magwaro ekukumbira kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudare repamusoro. Dare reSenate rinotambira nyore nyore bhajeti regore rinouya. Vakawanda voshora danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 18 kumpalakazi 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sebevumelane kubona ukuze baamende iconstitution, kodwa into edanisayo lapha ukuthi iamendment leyi bayenzela ukuze baconcentrate bebanikeze amandla amaningi kuofisi zamangameli welizwe.
Imizamo kahulumende weZANU-PF yokuguqula isisekelo sombuso esigabeni esithi umkhokheli umsekeli kamongameli akhethwe ngulo oyabe encintisa ukhetho lungakenziwa kumbe i-running mate lisolwa ngabanengi.
Impuphu leya kuthiwa yehlisiwe ezitolo ayibonakala, siyiboni thina siyitholi. Sesenza ukuthi ungabona umuntu eyithweli umbuzi uthuyithenga, kanti ugijima ususiya khona ngalo uthole ukuthi kudala iphelile. Vele sebethengisela nabantu babo ngoba impuphunana le irolami isithengiswa ku-black market.
Kubikwa sokuqhamuke ukusilela kwempuphu kobulawayo. Inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe seziqalisile ukuphindela emakhaya ukuyohlangana lezihlobo labangane. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ingcwethi kwezemithetho zithi inyathelo eselifuna ukuthathwa nguhulumende weZANU-PF elokuguqula isisekelo sombuso esigabeni esithi umsekeli kamongameli akhethwe ngulo oyabe encintisa ukhetho lungakenziwa ukuze uZulu avotele umongameli esazi umsekeli wakhe kaliqondanga ngoba lijonge ukuthi ibandla leZANU-PF lengeze amandla kamongameli. Upraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso welizwe eseZimbabwe Constitution esalotshwa ngomnyaka ka 2013 sithi umongameli welizwe avotelwe esevele esekhethile umsekeli wakhe okubizwa ngesingisi ngokuthi yi-running mate. Ingcwethi kwezomthetho oligqwetha umnumzana Nkosi yabo Sibanda usola leli nyathelo eselithathwa nguhulumende weZANU-PF.
ZANU-PF isibhanisa ibhuku lomthetho lethu leZimbabwe ukubana ingezelele amandla kamongameli welizwe okuyinto empi ema singabe sikhangele abantu bangona abazayisebenzisa lowo mtrabhaniso. Lokhu bakwenzela ukuba upresident umongameli abe namandla amakhulu ngakuthi wonke umuntu ongaphansi kwakhe avele abe yisisebenzi okuzamenza akwanise ukuxotsha langobani langobani.
Umnumzana Marvelous Khumalo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, laye upha umbono wakhe ngenguquko esifuna ukwenziwa ngabeZANU-PF kusisekelo sombuso.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition sitanile kakhulu njalo siyaviselwa emuva yiloko okufuna ukuyenzwa nguhulumende yeZANU-PF. Siyabona kathesi ukuthi sebevumelane bona ukuze baamende iconstitution, kodwa into edanisayo lapha ukuthi iamendment leyi bayenzela ukuze baconcentrate bebanikeze amandla amaningi kuofisi zamangameli welizwe. Noma sibona ukuthi iconstitution leyi ibhalwa ama political parties babe negotiator ukuze bakwanise ukubona ukuthi yikuphi okwakufuze kungene kulesi isisekelo selizwe. Kodwa lokhu kusenzeka kwakufuze ukuthi kucine sokubuyisa i-development lapha elizweni lethu leZimbabwe. So yikho thina sithi njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition lokhu thina kasi vumelani lakho. Njalo siyacela ukuthi wonke umuntu walapha elizweni leZimbabwe olesifiso ukuthi ilizwe lethu leli liye phambili, ufuze laye aphakamise izandla zakhe, njalo ilizwi lakhe lizweke ukuthi sibambane sonke ilizwe jikelele, siyale lokho kufuneka ukuthi kuyenziwe ngurhulumende okhona kathesi.
Kodwa ke isiphathamandla sohlangothi lwabatsha ebandleni leZANU PF, Mnumzana Munashe Mdudza, uchasisa ukuthi kungani uhulumende weZANU PF ethatha lesi sinqumo.
Kumele sinanzelele ukuthi iconstitution esaba layo kwakuyiconstitution eyayenzwa ngenxa yokuthi ama-GNU principles babelokuzwana nababelekwenza belungiselelana, kungayisikho ukuthi kwayizifiso zabantu. Kulamanye ama-clauses ahambelana lawo nalawo aka-vice president ayefakiwe at the time, ahlanganisela njengeka ukuthi u-president nxa ingena kumele ingene leminyaka emingaki, nxa iphuma kumele iphume leminyaka emingaki. Kuyizinto ababezifaka besithi izinto esizibona kwamanye amazwe eziqakathekileyo ezimele zenzakale. Kodwa abantu bona laba aba-principals angikhona e-GNU bayala ukuthi into zangikhona zisebenze ngesikhathi bona besesekhona, yikho bafaka i-10 year clause leyo ukuthi hayi sizakhuluma ngakho after 10 years okwe-running mate lokho. So kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa kulezinto ezoku-constitution ezingahambelani lezifiso zabantu beZimbabwe zikhitshwe lezo zinto. IZimbabwe lapho ekhona kathesi idinga ukuthi abantu bebambane, idinga abantu bebe-together ukuthi siyakhe ilizwe lethu, sikhangelele i-vision 2030 eyabekwa ngumongameli. So lokhu okuzenza ukuthi abantu beqase uku-create ama-centers of power amaningi, u-vice president emengalethi lami ngavotelwa, u-president emengalethi lami ngavotelwa, akusebenzi. So into le eyenziwa yi-cabinet yethu yinto eqakathekileyo, njalo yinto ekumele wonke umuntu oseZimbabwe ayithakazelele, ayithabele.
Isigaba sesisekelo sombuso lesi kwakumele siqale ukusebenza ngomnyaka ka-2023 ese-running mate. Kodwa uhulumende izolo uphumele sinqumo sokuthi usefuna ukukhipha lokhu kusisekelo sombuso welizwe, okuyinto esolwa ngabaningi nguZulu wonke jikelele, ikakhulu ingcweti zomthetho lesisekelo sombuso welizwe kanye labamabandla aphikisayo. Ngiyimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoPraxedes Jeremiah.
UZulu wakoBulawayo ukhala ngodubo lokusilela kwempuphu ezitolo. Lokhu kungemva kokuba uhulumende ethe uzaqhubekela phambili ebhadalela ingxenye yendleko yokuthenga umumbu. Isaka lempuphu elilesisindo samakilogramu angamatshumi amabili, 20 kg, lithengwa ngamadola alikhulu kodwa selithengwa ezitaladeni ngamakhulu alitshumi ama. Kodwa selithengwa ezitaladeni ngamadola alikhulu lamatshumi amane. Intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku uyalandisa.
Iningi liveze ukuba ukuze umuntu athole impuphu sekudingeka ukuthi abe ngozwana labezitolo ukuze wazi ukuthi izabe ithengiswa kusiphi isitolo njalo nini. Abezitolo labo betheswa umlando wokusebenzelana labathengisela phandle ngoba impuphu isitholakala ithengiswa ezitaladeni yentego ekhuphukileyo. Umnumzana Dumisani Sibanda ohlaziya ezomnotho uthi ukusilela lokhu kubangelwa yikuba isiphala selizwe sivele asisela lutho.
Ngibona ngani okwenzakalayo ukuthi nxa silandela i-trend eyenze yafika lapho ukuthi sokufuneka i-subsidy, kuyatshengisa ukuthi umumbo kade sikhona athi simlutshwane. Uhulumende wathi yena uZulu wonke sevunyele ukuthi a-importe i-grain, impuphu kungela mbuzo ebuzwayo, kutshengisa ukuthi umumbo simlutshwane. Okwenza kungabi le mpuphu kuthe kukhomba ukuthi khona umumbu okhona, umlutshwana aweneli ukuthi khona kwenze i-roller mill. Sokwenzakeleyo kukhomba ukuthi khona umumbu othengwa direct from government, khanya ngani umlutshwana kumbe suphelile.
Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu selobo retake. Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakwaBulawayo uthi abantu sebelomkhuba wokubu Unkosikazi Thabiso Songo isakhamuzi sakwaBulawayo uthi abantu sebelomkhuba wokubuzana ukuthi itholakala ngapi impuphu.
Impuphu leya kuthiwa yehlisiwe ezitolo ayibonakala siyiboni thina siyitholi sesiyenza ukuthi ungabona umuntu eyithweli umbuze ukuthi uyithenge ngapi kanti ugijima ususiya khona ngalo uthole ukuthi kudala iphelile vele sebethengisela labantu babo ngoba impuphu yona le irolami isithengiswa ku-black market so sesenza ukuthi vele ungathola abantu elayini lawo layini ukuthi ilayinani bethi ngempuphu but impuphu yangakhona vele intutshwane iyakupheleli lokhu selayinini of which nxa isithengiswa phandle ku-black market yabe isiyi-70 nge-cash of which it's better if ngabe iyatholakala ezitolo lathi siyithenga lizingeswipe nange-epocket.
Kumaviki edluleyo uhulumende uphange waguqula isinqumo ayesithethe sokumisa ukubhadalela enye ingxenye yemali yokuthenga umumbu okwabangela ukuqansa kwentengo yempuphu ngoba inhlanganiso yabagayayo e-Grain Millers Association of Zimbabwe yayisithe izadlulisela kubathengi indleko le ngokukhuphula intengo yempuphu. Ngimele Studio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa nguKarisinyama.
Idamu elikhulu lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisephezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Kuhlandla lesithathu lokutshabalala kwamadamu lamhlanje sisenkabazwe eMidlands. Siqale ngedamu leMangwizi eJombe. Izakhamizi zithi leli damu selilesikhathi ladubuka kwasala okulichibi lapho inkomo eziningi ezifela khona ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha. Nansi isakhamuzi.
Leli damu seladabuka, sihle selidabukile, layekelwa. Kathe selihlume utshani, ibhuma seligcwele phakathi, akusela manzi, akuselani. Inkomo mazingena khonapho ziyabhalela.
Manengi amadamu asetshabalele eMathebeleland laseMidlands, izifuyo lenyamazana zendle zasala zingelamanzi okunatha. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube esethula ibhajethi yakhe yomnyaka ozayo uthembise ukuthi ngo-2020 uhulumende uzaqakathekisa ukuvuselela amadamu lezikotsho phansi kohlelo lwe-water supply and sanitation olwaziwa ngokuthi WASH. Uhlelo lokuvuselela amadamu lwaphiwa i-$205 million kwathi olwezinye inhlelo zamanzi ezifana lezikotsho lwaphiwa i-$113 million. Kodwa isakhamuzi semazebe eMidlands uMnumzana Greta Vodloza Spanda uthi bazakholwa sokwenzakele lokhu ngoba nanku elabo idamu selileminyaka lagqibeleka kodwa lingalungiswa.
Isimo sedamu elikhulu elakomalisa emazebe ko-Chief Malisa sibi kakhulu ngoba kathesi idamu lakho langiswa manje seligqibelekile.
USpanda uthi indawo ebeziphila kuleli damu ezifana layo iMalisa, iMakoronga, iMbombela, esidikidikini, iluvumba leHollanda sezithwele nzima ngodaba lwamanzi njalo uthi abanye sebenatisa izifuyo emithonjeni.
Kuphume amaxhaphozi khonapho manje yikho abantu abagebha khona imithombo, yikho asebenathisa khona izinkomo zabo. UNkulunkulu wasizela ngaleyo ndlela.
Sehle sisuke eNkabazwe siqonde eNyafika khona izolo. Nansi isakhamuzi seCholocho.
Le damu lapha eGotso ngaphansi kwenduna ukuthiwa uMagama. Bathanda ukubiza bethijahe lakubeleka idamu leli soze inkomo ziyahlupheka ukunatha zitandayo ukunatha.
Abanye ngabakhala ngokufelwa izikotsho abafana lalesi isakhamuzi selupane.
Amanzi okunatha siwakha kude kakhulu, isibhorane sasikhona safa, so babuya bazama ukusincedisa laba bezinhlelo bathole ukuthi kwadilikela phansi. Basebesitshela ukuthi bazobuya ngelinye ilanga bazozama ukudrena bakhuphe udaka, hayi bahamba bahamba.
Abogatsha lukahulumende olubona ngokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority izinwa bathi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi eMathebeleland laseMidlands adinga ukuvuselelwa. Sixoxelo manjinela wezinwa u-injiniya Peter Makwarimba.
Matebeleland, in this exercise of rehabilitation, we had three dams.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatebeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuka lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kodwa lalo angilikhumbuli ibizo. Kulamadamu anjalo esidonge ukuwalungisa kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Sibuze uMakwarimba ngodaba lwedamu leMabhongane elibizwa njalo ngokuthi iMaitengwe ukuthi imizamo yezinwa yokulivuselela yaphelela ngaphi.
That dam is a very good dam and they should keep reminding the government through the MP. That dam should be done.
Idamu leMaitengwe leliyana lidamu elihle kakhulu. Abantu bakuleyo ndawo kumele bahlale bekhumbuza uhulumende besebenzisa ummeli wabo wedala lephalamende ukuthi idamu leliyana kumele lilungiswe. Ngitsho labantu abahlala ezansi kwePlumtree lapho okulelinye idamu, konke laleli elinye idamu elisenyakatho yakoBulawayo eNyamandlovu.
Not like the government cannot afford. People just need to be proactive.
Vathi amanzi impilo. Kusasa sisezansi eMandebeleni eGwanda lapho esizaqhubeka ngohlelo. Livestock lamhlanje kuhlelo lweDiaspora Forum sikhangela ukuphindela emakhaya kwezizalwane zeZimbabwe ezisebenza phandle kwelizwe sezilanda ikhefu lekhisimusi. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe seziqalisile ukuphindela emakhaya ukuyohlangana lezihlobo labangane. Kodwa inani labaphindela ekhaya lonyaka lilakho ukuba phansi kuleminye iminyaka ngoba umnotho ukusimo esibi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe zithengisa elizweni eInternational Cross Border Traders Association. Umnumzana Dennis Juru.
Abantu sebebaningi, lawo amabhasi sewegcwala,
njalo imithengo seyiqiyecelile imithengo yamabhasi masibhekane namabhasi ase-Port Elizabeth mafuna ukuya Harare siyabona ukuthi umthengo wakhona sophezulu sokuyi-R1,500 mawufuna ukuya Harare usuka eJoburg okuyi-R900 ma usuka eJoburg uqonde koBulawayo sokuyi-R800 ma usuka eJoburg uqonde eMthare sokuyi-R1,000 kodwa ma ufuna ukuphuma eZimbabwe siyabona ukuthi imithengo yakhona iphansi ma usuka koBulawayo uqonde eJoburg sokuyi-R400 ma ufuna ukuye ukuya Vic Falls kufanele ufake i-R150 phezulu ma ufuna ukuya eJoburg usuka eHarare sokuyi-R350.
Ye manje kuhamba njani e-border? Siya sibone kugcwala kakhulu ngalesi sikhathi, kumi njani ngokuzokwa?
Ya e-border sokugcwele kodwa siyabona ukuthi iZemra iyengezela ilo izisebenzi zayo so kunezisebenzi eziningi kakhulu, so ama-line ayahamba kakhulu, but e-Beitbridge e-South African side yikho kungani ama-line kahambe ngoba bayabe befuna uku-check ukuthi la ma-overstay yini njani njani, so ama-line kahambe. Njalo sifuna ukutshela abahambayo ukuthi bacaphele amasela kuma-border la bantu abagijimayo besithi woza sizokusiza njani njani, benganikezi abantu amaphepha abo ma ungamazi lo muntu ungamnikezi iphepha amaphepha akho. Njalo ma ufuna ukutshintsha imali bengawuntshontsheli imali njenganamhlanje irandi ma ufuna ukuthenga ama-US dollar kube kuyi-R50 ma uphethe ama-US dollars and then kusithi irandi ma ufuna ukuthenga athenga ama-bonds not kube kuyi-R103 ma uphethe i-R100 ma uphethe i-R100 ufuna i-eco cash kade besifakela R103 eco cash ma ule eco cash ufuna ukuthenga amarandi kube kuyi-R155 eco cash to R100 ma ule US dollar ufuna ukuthenga ama-eco cash kade benikeza 2100 eco cash ma uphethe 100 US dollars and then kusithi emaborder maungena eZimbabwe kufanele abantu bawazi ukuthi mawuhamba le moto kufanele ube lamaphepha awalandelayo. Ipassport iyafuneka, kufuneke i-residence permit or i-work permit ekhombayo ukuthi uhlala ngaphandle kwelizwe. Njalo kufanele ube ne-license ngoba i-CID yabe ifuna ukubona i-license ingakakudingeli yilo kwezeni i-TIP. Imali efunekayo kusithi mawufuna ukubhadala lama-rand kufuneka R750. IZimura zayithathi imali yaseZimbabwe ama-bond notes or eco cash ma uhamba le moto eyangaphandle kwelizwe. Kusithi kufuneka i-registration certificate ibhuku le moto. Makuwukuthi uhamba le moto yomunye akuso moto yakho, kufanele ube nencwadi ekhombayo ukuthi umnikazi wemoto uvumile ukuthi uhambe le moto yakhe ngoba bayabe befuna ukwazi ukuthi awuyintshontshanga yini le moto.
Umnumzana Dennis Juro ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe ziyithengisa elizweni, e-International Cross-Border Traders Association. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Iziphathamandla zesibhedlela esikhulu se-Parirenyatwa Group of Hospitals esiseHarare zithi lanxa bekhona odokotela bezinga laphansi ama-junior doctors asebebuyelile emsebenzini, isimo lokhe singakabuyeli esimeni esihle. UMavis Gama uyalandisa.
Lokhu kuvezwe umqondisi u-clinical director kulesi sibhedlela uDr. Aspect Jacob Maunganidze ngemva komkhosi wokunikezwa kwalesi sibhedlela impahla yokusebenzisa kuhlangothi lokuhlinza izigulane evele kwabe Hunan Province bakwele China. Ukungayi emsebenzini kwabodokotela abasanda kuphutsha izifundo kusukela ngompandula lonyaka, uMaunganidze uthi lokhe kuphazamisa ukusebenza kuhle kwesibhedlela.
And we have had periods where some of levels of the doctors have come and some still remain.
Sikhathi lapho ebesibona khona odokotela abakuzibanga ezijeneyo bephenduka emsebenzini ukuthi abanye lelokho besakhulumisana lohulumende. Kodwa kukhona ikuba isimo kasikafiki lapho sifika khona ukuba sifike. Iningi labodokotela abasanda kuphusha izifundo sibephendukile emsebenzini. Silokho sisalela kuhlangothi labodokotela abakhulu ama-consultants nanxa besiza lapho kudingakala usizo lwesiphangiphangi okuyinto esingake sathi uyanela.
Ukhuthaza odokotela laba ukuba babe lozwelo kwabagulayo babeka usiba mubi ngamandla.
We wish for better coverage and we are still appealing to the consultants and those who are still outstanding to come and offer a better.
Lokhu sisakhuthaza odokotela abakhulu nabanye odokotela abasanda kubhusha izifundo zabo ukuthi babuyele emsebenzini bazothulisa uzulu usizo ikakhulu ngalesi sikhathi sibhekane lekhefu. Kuba labagulayo abaningi sibethemba lokuba bazabuyela emsebenzini labodokotela abakhulu.
Inkulumo kamawunganize igcizelelwe ngesinye seziphathamandla senhlanganiso yabodokotela abasanda kuphutha izifundo eyeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr. Mthabisi Bhebhe.
Izinto ezinjengamagloves okugqoka ubamba ama-patients, izinto ezinjenge amaphilisi nje othi anika i-patient nxa ama-patients egula kakhulu amele etholakala ebeswelakala. Njalo even izisebenzi zona ngokwazo ukusebenza kwabo akusekho up to standard because kabasajabulela umsebenzi wabo ngenxa yokuthi imali yangikhona kayikwani. I can imagine into ezenzakala ezibhedlela kathesa futhi ungela dokotela abantu bakhanyela ngubani nje.
UZulu le nkokeli yenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kunhlangothi ezijiyeneyo okubalisa eyomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane eye-Women's Coalition of Zimbabwe. Bona bakhuthaza uhulumende ukuba azinikele ukulungisisa udaba lwabodokotela. Unkosikazi Siphathisiwe Moyo, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe le, uchasisa kabanzi ngendima okumele idlalwe nguhulumende.
So silapha ukukhala ukuthi i-government ayithathe i-action. Ayithathe i-action ngoba isikhathi sesiside. Ama-doctors engekho esibhedlela kungela okwenziwayo abantu besifa.
Isibhedlela seParirinyathwa yisona sibhedlela esikhulu kakhulu elizweni njalo kuyiso esikhulu kwezokufundisa odokotela umsebenzi. Silendawo zokulala ezilembheda eyedlula kancinyane inkulungwane 1200 beds. Ndawonye odokotela abamele basebenze kiso befika phose amakhulu amane 374 doctors. Labongi abafika phose inkulungwane 944 nurses. Kusicho kuba ndawonye kulezisebenzi ezedlula kancinyane inkulungwane ezintathu 3113. Lanxa kulokukhalaza lokhu okuvelela enhlangothini ezehlukeneyo zomphakathi, uhulumende lokhe eqina ngelokuthi kumele babuyele emsebenzini ngoba engasoke axoxisana labantu asebaxotshwa umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Zipheteke ezosuku ngebezihamba phambili imizamo kahulumende weZANU-PF yokuguqula isisekelo sombuso isolwa ngabanengi. UZulu wakobulawayo ukhala ngokusilela kwempuphu ezitolo. Kwanele Mthwakazi kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivaleliswayo ngontungamili Nkomo Nkololokwana uwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.